Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 20, 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakabatana nemasangano eUnited Nations yaparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Zimbabwe yosimbaradza kudyidzana pane neRussia kubudikidza nemitambo. Hurumende yorova nhende shure panyaya yemutero weshuga kana kuti sugar tax. Indiwe mingwe emisoro ena uzidu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe yabatana ne UNICEF ne World Health Organization nasi yakaparura chirongwa chekubaya vana vari pasi pemakore gumi nomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekubaya vana mamiriyoni gumi. Chirwere ichi chakambenge chapedzwa munyika muna 2005 chisati chatanga kupararira zvakare muna 2023. Zimbabwe iri kubatsirwa nemari nemishonga nesangano reGlobal Polio Eradication Initiative. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Yeye meta makumbo epolio inonzwisa tsitsi. Polio chirwere chatanga tati chaitwa eliminated kana kuti hachichasiripo pasi rese. Asi nenyaya yokuti kubaiwa nhomba kwakadzikira kana kupuwa nhomba kwakadzikira kwepolio vaccine paitika dambudziko recovid apa. Vanhu vazhinji vana vazhinji havana kubaiwa kana kuwana nhomba yepolio yemeta makumbo. So ndinoona sekuti maefforts ava kuitwa kuti vanhu vawane nhomba yepolio anofanira kusupportwa zvakanyanya chidanho rakanaka riri kuda kutorwa nehurumende.
Tichitarisawo iyo nhomba iyi mungakurudzira here vanhu kuti vange vachiitora haikonzera matambudziko sekuziva kwamunoitawo?
Ndinotokurudzira vanhu kuti ngavatore nhomba iyoyi nhomba yepolio kana yemheta makumbo ngavaite kuti vana vese vawane nhomba iyoyi yepolio nokuti mheta makumbo chirwere chinosiririsa vanhu vanenge vari paralyzed vaya vatinozoona vachikura vari paralyzed vane mamwe madisabilities ari preventable nenyaya yekuoma mutezo nenyaya yepolio kana mheta makumbo. Saka nokurudzira vese zvavo vana muZimbabwe ngavawane nhomba yemheta makumbo yepolio.
Mubereki angaziye sei kuti mwana ane chirwere ichi?
Masymptoms epolio aya my brother viral illnesses vamwe vanoita manyoka vamwe vachiita marespiratory symptom asi kuzonyatsa kuona kuti pane dambudziko zvinozotitorei nguva in terms of kuita mheta makumbo kana yatingati iyo paralysis. Saka zvine masymptoms anoita gradation kana kuti anenge achiinda nekuti danho ripi uchingobva kuibata wozoti zvepapera dzimwe dzakati wandei masymptoms achiita kind of reveal themselves more. Saka chatinganyanya kukurudzira ndechekuti kana vana vava in contact nevanhu vane dambudziko remheta makumbo kana kuriita maoutbreak ngavakurumidze kuonwana nachiremba vaongororwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuRussia kumitambo yakasiyana-siyana yakarongwa nehurumende yenyika iyi. Vachiwenga vanoti vakaenda kuRussia kunoratidza kukosha kweushamwari nenyika iyi yavanoti yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo uye kudzivirira kuti isatemerwe zvirango neUnited Nations mushure mekupomerwa mhosva yekudeura ropa rakawanda munguva yesarudzo dza2008 pakaurayiwa vanopikisa vakawanda. Russia neChina dzakashandisa masimba adzo muUnited Nations Security Council kuti Zimbabwe isatemerwe zvirango zvakaomarara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Chokutanga ndechekuti rubetsero rwakapuwa vanhu veZimbabwe kwamakore gumi namashanu vachirwira rusununguko kubva kumaBritish nezvombo zvehondo kubva 1965 kusvikira 1980 rubetsero irworwo rwakanaka nendaa yekuti iyo Russia ino rudzi rwaningati rwokumabvazuva rwevarombi. Britain nana America ino rudzi rwavarombi rwokumavirira. Saka rubetsero rwakapa vanhu veZimbabwe namauto kuti varwise rusununguko rwavo rwarwakanaka.
Tarisiro yevana veZimbabwe yanga iri yekuti kudii chaizvo, Dr. Zemf?
Vanhu veZimbabwe vane tarisiro yekuti nyika yaizosununguka iyi, Russia neChina vaizoonazve zvakare kuti rudzi rweZimbabwe rwasvedi rwasununguka. Asi tinoona kuti rudzi nyika mbiri idzodzi dzeRussia neChina hadzina kuzoona kuti vanhu vadzakabetsera zvokwadi vaita hurumende yekugutsa ruzhinji. Zvinotaura kuti kwamakore iko zvino tikatarisa kuti makumi maviri namasere kusvika gore ra2008 utongi hwemuZimbabwe hwakanga hwaitwa hwoudzvanyiriri nehurumende yezanu PF iyo ine vatungamiri vakanga vatungamira mukurwira nyika vachiridzana neRussia neChina.
Mungapa muenzaniso pane zvamuri kuti hasi zveutongo hwejekerere zvaitwa muZimbabwe here?
Muno muZimbabwe muno makata chisoneko vanhu vaiponwa mumasarudzo pasina budiriro iri kuitika iri pinda muvanhu. Saka kuchema kwakazoita rudzi rweZimbabwe kuUnited Nations Security Council pakazoti shoko ravanhu ripinde kuti United Nations Security Council izouya kuisa runyararo kuno kuno kwa kuchiurava vanhu mumasarudzo. Iyo Russia neChina dzakazoramba kuti vanhu veZimbabwe vasunungurwe kuutongi hwezanu PF. Saka kuramba kwave ikoko kwakaita kuti rudzi rweZimbabwe hungoramba huchitambura kusvikira nhasi kwakupera makumi mana namana kubva pa 1980.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Imwe mhuri ine hama yakafa mushure mekuwira mutangi rainge riine mudzamberinga kana kuti wine pane rimwe purazi kuWestern Cape muSouth Africa inoti yakazokwanisa kuradzika hama yayo svondo rapera kumusha mushure mekusangana nematambudziko makukutu. Vakafa zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoti vatonderai Mabikire, vaSalim Alifeli uye vaWashington Mukweni. Hama yamusha kabvu Mabikire vaKidwero Makaza vanoti muzvinapurazi pakafira hama yavo nevamwe akaramba kuvabatsira kuunza mutumbi kumusha. Vanoti vakatozokwanisa kuradzika mufi mushure mekunge zvizvarwa zveZimbabwe zvapindira nekuita mudengu mudengu. Pari zvino vanoti vari kushanda nemasangano akaita seZimbabwe Migrants and Refugees Support Network kuti vayananiswe nemuridzi wepurazi pakashanda hama yavo apa. Studio 7 aina kukwanisa kutaura namuzvinapurazi sezvo nhare mbozha yake yanga isiri kudayirwa. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muSouth Africa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMakaza nezvenyaya iyi.
Ino waka shaika ni tano wangu anzazi mzimaenda. Akanga aenda ku Cape Town. Ku Cape Town pane mu company neta rewind. Dupa akanga achishanda. Zima zwa mashuma nani. Saka wakumana wari watatu kudaro waka shaikira mchengi. Anzo wangu anzo wa clean exchange. Machengi wangesira ma wine. Saka anzi machenga yani gani gas. Saka gas irizenge nzuru kundi anzi raka wa Africa.
Maka kwanza kuwa narubatiru iri kuva kumurungu wepa. Price up.
Abana rubatiro rwatakawana zvatakaita kuzotira dzike tano wangu awa. Pakatozoitwa contribution yevanhu vekuZimbabwe vari kuSouth Africa vakakura mubhuku rimwe chete kana kuti province imwe chete nana tano. Saka vanhu vaikontributa mari munhu dzaikwanisa kurubatiro rwakabuda chete. Murungu akazounza mari inokwana kuita 206 Rand, achiti ndo mari ya waka sandira mazoa matatu pa kambani yoyo. Ndo mari uchete ya teka wana rubatiro kukuka kumurungu.
Makazo kwanza kuviga tsano venyu rini?
Tsano takazo kwanza kwa wiga fighter 4 weeks. Because mari ya kanga isinga kwane. And also manwe pala wakati chaja 28,000 rand. Ugora mtu mbi kubwa Cape Town kuenda nao kumusha kumasingu.
Zvamira zvakadaro yambiro yamukapova mwe vanenge vari kushanda kuma price aya ndeipi?
Vamwari ipapo maZimbabwe asi vari kuvharidzira murungu, vari kuita kakubloka murungu. Bhokera kwada kuti tuwabvunze kuti tu the information kuti zvakafamba sei. Unonzwa umwe achiti hai ndakazotaura zvakati ndirikuitira basa rangu ndinodzingwa basa. Asi chinokosha chii chehama yako mwana wekumusha wekuZimbabwe kuti anongofa nzira dzisina ku tarukana iwe wotera kuti unoda protecta basa
avanga vari hama yamushakabvu vatonderai mabikire vakidwewo makaza vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari parunare kumasvingo. Mavelas abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vashauton chiyangwa kuti tinzwe kubatsira kwavari kuita mhuri idzi.
Isusu kango na mnumiriza zizara zimbabu mtaka Afrika tuku chuchika na zikuru nyoko batenye hai uleza tuku chaleze ziki ya kuchuchu ki taure nevo osi wanaita neze kode lezevami mnumiriza mtaka Afrika nepatiro osi kutipate ne kuongoro wa kungaitu kwa babata tuku funga kuchuchu wa rungu ava dare panyi wa kungo tangane ama zevami wakashaya wubata oma oko nekura tita kuchuchika na nekiti kwa chakaiti chini chaka kote na vaye panyi wa kuhito kugara patine ama zevakashaya ava vo vabata maoko vorada kuchitikana uye vobatsirawo parufu rwevatatu avo. Vakomana ava vakazosvika pakumiridzwa kumusha hama dzichiita zvekubatanidza mari kuburikidza nekubatsirana zvekare nemaZimbabwe vari muno mupaura Africa. Zvinhu zvakatooma nekuda kwekuti varungu ava havana kana chavakaita. Saka zvinhu zvatida kuti tirambe tichiramba tichitaura nevanhu vanoita nezvekodzero dzevanhu kuti vatibatsire. Chinhuzve chatida kuti chiitwe pabasa apa ndechekuti paongororwe kuti hapana here vamwe vanhu vakashaya pabasa apa pane hama dzanga dzisingazivikanwe.
Avanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vashauton chiyangwa vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari muSouth Africa. Kunyanga hazvo hurumende ichikurudzira veruzhinji vanosanganisira vechidiki kusima mari dzavo munyika kubudikidza nekuvamba mabhizimusi avo kune vechidiki vakawanda vanoti kuita izvi kusungirira mari pagumbo regarwe. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anoti kuvamba bhizimusi muZimbabwe hakusi kutimba musuwo wesadza ndiMakiliyo Mapfumo mugari wemuHarare.
Nyaya iripo ndeyekuti mari haisi kutenderera ende zvimwe zvinhu zvacho vanhu vanozopedzisira vavhara nekuti vanenge vasina guidance kana kuti ruzivo kuti voenderera mberi sei nemakambani aya. Vazhinji vari kungokwanisa kuvhura makambani vanhu vanenge vane ukama hwakati simbei nevari kumusoro vekuti vanokukasika kunze ndee munovhura makambani vechidiki kuitira kuti vazokwanise kuwana matenda mumaprojects akawanda anenge achiitwa nemabato akasiyana siyana ehurumende. Asi muyuth angori ordinariwo zvake akada kuti avhure kambani hazvina kumira mushe.
Asi vaRonald Gweshe murume wechidiki wekushamba vanoti vechidiki ngavatange mabhizimusi anoenderana nemwaka yavanenge vari.
Ndinoona sekuti inyaya yakanaka yekuti isu vechidiki tivhure mabhizimisi munyika yekwedu. Chinenge chichitarisirwa ndechekuti semunhu wechidiki unochaga business rinoenderana nenguva somuenzaniso zara yakatarisana nenyika munyika dzinodzo kusouthern africa inotoda kuti vechidiki vatange madiridziro minda yakakura yakazara iko muno muzimbabwe
rumbidzai matonga murimi wechidiki anorima ari kuchegutu anoti uhori ndiwo wakonzeresa kuti vechidiki vasade kuvamba mabhizimusi munyika yavo
Even in my offices, when you go ikoko with an idea, people always think maybe you are making money. So somehow, somewhere, someone has to frustrate you kuti that business will not work or unofanira kutobuditse mari kuti zviri zvozvo zvibude. Investors, they opt havo kuenda kuno investa kunyika dzakaita sana South Africa. Not that kuti corruption is not there, but corruption actually didn't get that.
Variko vechidiki vanoti vanoshuvira kutangawo mabhizimusi avo munyika asi zvikwanisiro nekugeda-geda kweupfumi hwenyika kunovadzosera kumashure. Hurumende kubudikidza nebhanga revechidiki reEmpower Bank inoti kune mari iriko kubhanga iri yekuti vechidiki vabatsirike pakuvamba mabhizimusi avo. Studio 7 yabatawo mukuru webhanga iri vaShadrack Membere avo vati
tingati zviri kufamba zvichiita zvakanaka. Kunyanya kupera kwakaita gore rapfuura iri pataka launcha product yedu inonzi collateral free nano loan loan iyi zvainoita ndezvekuti tinotendera mayouth kutora mari inokwanisa kuita $100 kana $300 kana $500 pasina chibatiso kana vatipa project inoratidza kuti iproject yakanaka yatinoti pachirungu iri bankable
Asi kunyange kuchinzi mari yehurumende iriko kuti ibatsire vechidiki kuvamba mabhizimusi avo nyanzvi munyadze upfumi uye vari mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa kuti vechidiki vatange mabhizimusi anobatika.
Kutofana kucreate a culture yekuva mabhizinesi persons. Kechipiri tinofana kuva tine mafacilities kana kuti mainstitutions. Anokurudzira nokupa vechidiki zvikwanisiro zvokuti vatange mabhizinesi vavo zvakareruka. Chechitatu ndechekuti toda yatingati mentorship. I think vacho vakatanga mabhizinesi vana Sorojena vana mabhizinesi vari kufamba. They all vana vechidiki muno kuti vavadzidzise vava mentor kurana mabhizinesi.
Mugore ra2020, bhanga guru repasi rese reWorld Bank rakazivisa kuti Zimbabwe yaive imwe dzimwe nyika dzinonetsa kuvamba mabhizimusi sezvo panyika zana nemakumi matatu ane nomwe 137 dzakaongororwa kuti zvaive nyore here kutanga bhizimusi madziri Zimbabwe yaive padanho rezana nemakumi maviri nena 124. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemutungamiri wehurumende eRussia vaDmitry Peskov vari kuramba mashoko ari kutaurwa naamai Yulia Navalny, mudzimai wemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaAlex Navalny, vakawanikwa vakafa mujerison rapera ekuti vakaurayiwa nehurumende. VaPeskov vanoti mashoko amai Malny Navalny haana umbowo. Varambawo kuti vari kurambira mutumbi wavaNavalny kuti muchetura waakaurayiwa nawo unetse kuti unge uchizivikanwa kuti ndeupi. Amai vaNavalny, amai Ludmila Navalny, vanoti vakarambidzwa kutora mutumbi wake kune imwe mochari munyika iyi. Mauto eIsrael anoti pane kurwisana kunotyisa muguta reKhan Yunis muGaza Strip, apo United Nations Security Council iri kugadzirira nhasi kuvhota pane zvakakwidzwa kudariri neAlgeria zvekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa. Asi mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vanoti vachashandisa masimba avo kuti chisungo cheAlgeria ichi chisatambirwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende svondo rapera rekuderedza mutero wezvinwiwa zvine shuga kana kuti sugar tax nezvikamu makumi mashanu kubva muzana dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti ichi chinofanirwa kuve chidzidzo kuhurumende kuti isati yafunga kukwidza mitero itange yagarawo pasi nevemakambani pamwe nevemabhizimusi kwete kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI uye vari muzvinabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanoti sevemabhizimusi vanotambira nemufaro danho iri.
Zvatinonoke guwe hazvo asi chikurukuru tinoda kuzvitenda kuti vaita zvinhu nemazvo nokuti izvozvo zvinobatsira mabasa aramba ariko. Paratidza kuti vanhu vanogona kugara pasi vanotaurirana kana pane zvinenge zvichinetsa.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mweyo mutambasere vanoti zvavari kuona munyaya dzezveupfumi munyika zvinoratidza kuti hazvina kurongeka zvachose, vachiti hurumende yakagara yaudzwa kare kuti mutero weshuga uyu wakawandisa asi iyo yakaramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvingadi zvakatogadziriswa ipapo zvisati zvaiswa into policy, iko zvino taakudzokera kumasure mutero uya wadziriswa. Isusu seZimbabwe taifanira kunge takanangana nekutarisa kuti hongu takarisa neshuga tax in. Ngatichitarisai kuti tinotanga kuicharja paquantity ipi per gram per chikafu, kwete kuti tukungoti kubvira nakubvira wakutobhadhara 0.01 per gram yapinda, additional sugar yapinda mune zvauri kugadzira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vanoti kuderedzwa kwemutero weshuga uku kuchabatsirawo kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvanga zvichazokwidzwa nechikonzero chemutero uyu.
Asi izvi zvinofanira kuratidza hurumende kuti kana muchida kuchinja zvinhu zvetax nenzira yakakura zvakadai zvinoda kunge mataurirana nevemabhizimisi manzwisisa kuti zvinofamba sei, zvichakonzeresa chii, zvingakonzeresa chii, maonesana neveruzhinji vakawanda kuti muzobuda nemapolisi anobatsira ruzhinji gose, anobatsira zvemabhizimisi, anobatsira nyika. Tinovimba ichi chichava chidzidzo kune vehurumende.
Asi mitengo yezvinhu zvanga zvakwidzwa nechikonzero chemutero weshuga uyu tingaona ichidzikiswa here? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
zvese zvinongofambira nokuti maprize mazhinji anokwira nokuda kwekuti mutengo yezvinhu zvatinenge tichishandisa zvinenge zvakwiramo. Hakusi kukwira kwokungoti kudai munguva vanhu vari kutsvaga profiteering, but asi zvamuri kutaura zvinofambirana nokuti kana tax yadzikira zvinorova kutivo nepesendeji yadzikira nayo vanhu vanonga vafanira kuti vadzikisawo mutengo saizvozvo.
Kutanga gore rino hurumende yakadzika mutero wezvinwiwa we2 mls pakirogiramu roga roga reshuga riri muchinwiwa. Izvi zvakakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinwiwa zvakawanda munyika, zvikuru mazowe ayo akabva pamadhora matatu nemasendi makumi mashanu kuenda pamadhora mashanu nemasendi gumi. Asi mushure mebowa-bowa rakabva kuvatengi pamwe nevemakambani, hurumende yakazodzikisa mutero uyu svondo rapera kuenda pa1 mili mushure mekuita musangano nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava guru pakati pehurumende yeAmerica nemagweta emutori wenhau uye akavamba sangano reWikileaks rinofushunura nyaya dzekusora kunoitwa nehurumende dzepasi rose, Julian Assange. Assange ari kuBritain pari zvino achirwa semvumba kuti asaendeswe kuAmerica kunotongwa nekufukura hapwa pakudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mukuziya nyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica.
Vapedza makore anosvika gumira matatu vari mujere vachizama kurwisa kuti vasadzoswa kuAmerica uno kunokuti vari kuBritain kwavari mujere. Saka vasvika panguva yokuti vachienda kukoti kunozama kuti vasabvumidzwa kuuya kuzotongwa kuAmerica kunova ndiko kwavakapara mhosva dzinosvika idzo 18 dzokuburitsa information yavavawana yamauto neyavaembasi yeAmerica around the world. Saka jaji wekuBritain wakati ngavadzoswa. Maloya avaAssange akati aiwa havafaniri kudzoswa nokuti pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka.
Saka Professor Mashosha, chii chiri kutora nzvimbo kutanga nhasi nesvondo rino rese maererano nenyaya iyi?
Pamazuva mashoma ari kutevera vari kuenda kunoona kuti vangachinzi vauye kuAmerica here kuzotongerwa muno vaAmerica vakapara mhosva dzakakura zvikuru dzokutengesa masecrets ehurumende yeAmerica.
Asi Professor Masocha, semutori wenhau, tingati vaAssange vakakanganisa here kuudza vanhu zviri kuitika?
Zvinhu zvino zvisingafaniri kunge zvichitarisirwa kuti chizvarwa chenyika ipi neipi zvayo chinge chichitengesa masecrets enyika ipi zvayo, nokuti zvinokodzera vanhu kuti vavengi venyika iyoyo vanogona kuzozvitora izvozvo vozobva vorwisa nyika yacho inenge yafumurwa. Saka mavonero andinozviita ndeyekuti aiwa, ngava dai vaikwanisa kunge vachiruza kuti vasaramba vari kwavari ikoko, vabuye kuAmerica vazotongerwa munyika yavanenge vakaparira mhosva yacho. Kana vakaparira dzimwe nyika mhosva zvekare, vanofanira kunge vachitongwawo nemutemo yenyika idzodzo. VaAssange vanofanira kuzotongwa muAmerica muno vachitongerwa nyaya dzavo idzodzo, nokuti zvikasaita nenzira idzodzo zvinoseta tingati a very bad precedent, maitiro anenge achizokurudzira vamwe vanhu kuti vakapara mhosva vanogona kunopotera kune dzimwe nyika kusungwa nemutemo wekune dzimwe nyika ikoko.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe handizivi kuti isu vabereki tamira papi. Takatorerwe control yevana tichizuka rove mwana, imhosva unosungwa. Nhasi unowu kwaakuite mutemo wekuti kana mwana ari minor akaite mhosva ndeye mubereki. Isu tichizosashapura, takakura teitaurirwa kuti if you spare the rod you spoil the child, uye kwaakuine zvakadai neprobotion nerifamatori. Waienda kana mwana ari mudhilikwendi osvika onodzidziswe hunhu achibvakowo aamemba yesociety yakanaka. Uyu mutemo uyu kudini, tiri kunziri dzembira yowakasungwa mbira dzako ndo hameno kuti zvinokwanisika here? Ngatimbopaona ipapo kuti taakuramba tichinga tinongompunyikidzwa pese pese.
Haiwi weStudio 7 maminetsi enyamwa kutipa apa kuti kwairi taure munotipa kana kuti 2 minutes, pa 2 minutes kwandaranhwa ngani kwatara munhu 1 wanhwangana anonge asina maaudio pazuva. Tarota dzimwena zvinototaura vanhu hazvitobudi. Panguva apa mwatikuwadza Studio 7, panguva mwatikuwadza nyaya yekuti munangarwa president weZimbabwe. Haipapo apa ini nhaunga pasonditira ndi president weparty because ana win tinoita kuti president weZanu PF kana mutungamiriri weZanu PF.
Pastito 7 makaditi, Studio 7 makatikoshera mani, makatikoshera pati manje. Makazotikanganisira nekusati panhau dzedu zvatoti nefungu nokutaura zvatinoda, zvatinofunga isusu. Inini ndiri kushuwa chavamwe, nini chavamwe shuwaka. Chavamwe ngavakurumidze mukadzi wake kana aripo vamaendese kuchipatara, chavamwe akurwara. Chavamwe ari kuchemera chiso chachamisa kuti anochidii. Anochidii chiso chachamisa chavamwe, chiso chakanaka kudara nochidii. Ngaende kwaakabva chavamwe.
Politics dzake idzi ndedzekushandisana, dzekumhanyisana nemakarimwa. Zita rinozisa dhaki racho nderei, tichibetserei chinhu chacho. Nauti akubuda muhota naMnangagwa achitibvinga panhu pakavakwa isu tichitambura. Hahwitsitsi kuti takavaka tichitambura, ari kutodzinga zvirimwa zvosara vana vokona chikoro. Ihurumende yerudzii, iwe sadhaki uripi? Basa rako nderei? Sadhaki ngaitiudze kuti basa rayo nderei? Inozodii kana yaona kuti pabirwa?
Tinotenda vateereri, musakangana wachirongwa cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvezuva revechidiki kana kuti National Youth Day riri kucherechedzwa mangwana, uko vamwe vechidiki muZanu PF vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhonga amera nyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulekula le Southern African Development Community SADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Babikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulekula le Southern African Development Community SADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo yokhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba Chabalala edale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Like iSADC isekhethi babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona ichairmanship yeSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawo bayatshintshana ukuba ngomgcini sihlalo welozweni weSADC le. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithikikise njani ilizwe leli.
Kodwa phela golide abantu bakhala lapho bakhala kakhulu nxa sikhangela into zokhetho lezi. But iSADC ibalekela iqiniso la lokho umgcina sihlalo lokhu akulamsebenzi lokhu.
Inkinga ekhona yokubona abakazi beke bebe opposition eyaye yafaka ama solutions etafuleni uthi hayi lokhu kuba nje ngalindlela ngabe sikwenza ngalindlela ngoba yiyo injongo ekuba le opposition it's a government in waiting it's like a shadow government okusho ukuthi bona kumele ngabe bathi kona bona hayi nxa i exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngalindlela and then ubona kanti how amasho abo asebenza for sure yikho ukuthi ngisho hayi kusho abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala beqala kuphela yikuhlala beswala kuphela bengaprofi any solution so loko mina mbona ngathi akakusisizi ngalutho ngitho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Jabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelile indaba naleyo abantu basilukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi isadaki ibe nendlela zokujezisa labo abaye behlulekile ukupasa ke sengathi imithetho eyayifakwe yisadaki. Enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC. Kusho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake umnanka kaGutta Chair ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyazana bakubandla leZanu PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sokwazela duma ledlula njalo kuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo ezokhetho lezi hayi khohlwane ngakho la ndiyaxokozela khonapho.
Daba lokungena kukamnaka kwayelani lo dispute ekhona ekhethweni it's just a rotational bekuvele kumele ungene eZimbabwe inoma ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa okhona bekuzavela ubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho ye-SADC ama-elections i-SADC ibingahambisalelanga njalo ayifanelanga njalo sizabe sokhe sikhankasa sibhalele i-SADC sibathiwa kuthi awumelanga lifake umnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman welo ophuma ekutheleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela lebandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhetho kusazwakali kunalithini ngakhonokho.
Akulanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana omnankagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lunokuphintwa yiwama-presidential candidates abamela buqane ekhethweni olumgcele olu-free and fair njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye mkhokheli we-Triple C kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-Triple C umkhokheli we-Democratic Movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele eZimbabwe.
Kodwa kuthiwa kathi sikasela bandla phela usemeqekele khonali khatshana so uyaba umkhokheli njani baba mkhona?
kukokela kudzinge vandla kukokela kwasimo kukokela sikuma ukukokela abantu eh ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo fanele ukuthi awula kuba belo sibaya kungcono lesi lapha sipesi khona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uthamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakhonokho yibo ubukhokheli ubukhokheli ngabantu ubukhokheli ayisobandla nxa ingavuka namhla sifakele imibandla mina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapha esikhona kathesi ayisayondaba yamabandla.
Hello ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokho esikhulumelise bandla le-CCC uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Clias Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu uyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansile yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina ezibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations. Sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngibakhuthaza ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo amapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi akuthathisa, uyafika nje uhlale umntwana weyo athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele uthathe umntwana endlini. Asizeni ngokunene.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bhebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngaselele ngilo hambo lwami lokuthi esibhedlela ngenxa yokuthi isibhedlela sethu zikhatshana kathina sibhedle hambe ilanga lonke. Ngathi siya eSoweto ingasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. ELaZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa beyingcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okuningi asikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni besesaba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okwebhizinisi wami uzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kweZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liyangaphi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbiza eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi izabe iningi. Ungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele sinamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabe ilutshwane but yikho lapho yabe ukwazi ukuthi engxenye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama-key orders ngimathengisela abantu nje ezama-companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe loba ziwongile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungule amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kuningi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kweZimbabwe.
I-Minister of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama-vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona beyofundela imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi, siLeZimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizinisi abasebenza semthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo ingcwethi ecubungula izonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana F. Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabe isetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icine iphela amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. Ubathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. Ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sebubi, uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Uthengeni lasekuthengiseni. Wonke umuntu ubiza imali ngaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa ulutho. So inkinga esihlangana layo wena leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi. Kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwane ukuthi siwasebenzise. Ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-ITM wena leyo yabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Sikhosana, isakhamuzi seMatopo, uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo. Ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Ngizwe imali esesisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zakhona seziyiyona leyo. Ye, sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala, sisizakale. Siphethe yona le imali yemalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uyehoda impahla ngedola leZimbabwe.
Uhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakho vele i-RTGS i-rate yakhona iyabe itshintsha isikhathi ngesikhathi, kuya kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolu hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenge ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga izitolo ezinkulu ezincane. Lohulumende kanti laye iyo ayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalaba abaswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Ye, kulento esivame ukuyibetha ngokuthi de facto dollarization. Lapho ilizwe elizithola lingachongo okusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akulakwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo ibe ngelusa isimo somnotho welizwe leli. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifutshane sike sisebenzisa imali yamanye amazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakweleZimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumajumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167. Kodwa emkambo omnyama, idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukwampunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende lemelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazo wemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelaphana esikhathi saka Obama, waphanda wagebha waphanda to make inroads into American politics, and bonke abantu who had any inkling of okuyi-racism kumbe wabaqhwebekayo into khona ngabo baze benza ibale lithi Obama ngasoesi Obama babengane bayathethisa omnye ozothi hey bakithi is President Obama. So uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi sika Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma ilanguage ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike izikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia wawusuthi Russia Americans fell in line vele bese bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece wonke, he doesn't have to say anything. Izinto sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho. So no, ubunzima lobuyana obukuya e-Ukraine it was to be expected, kodwa i-American foreign policy always prevails, and so imali lana izahamba bazayidileya ukuthi i-Ukraine ibe weaker or ubiwe lama issues, kodwa hayi, ama Americans they think ahead, babona ukuthi our supplies are gonna run out in a month. They don't come in a month bezocela, sebe wode last month, so that in next month if you get things are on the ground.
Nxa sikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe uMongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana, manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali yophathisa lelo lizwe, ungathini wena ngalokho?
Imali ehambayo kande unazelile ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi. Imali izithunga zihamba, one kuthiwa Israeli ihambe bhomba, two kuthiwa bona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane eGaza yena leyo. But whatever they're doing abakufaka eGaza, Israeli yabhomba. So no, imali ikhona eGaza ihambile lako futhi le Israeli. I-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshukane, ayikhona kathesi. Kungabe, you know, we know the Bible says when the real Jews get to Israel there will be peace in the world, so we ask ourselves who are those people. But in Israel, in America, you know, isifuno sangapha lesangapha.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe welemelika. Uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7, linjani bakithi? Hayi, thina siyaphila. Hey, hayi, into engiyibonayo, into engiyezwayo eyenzakalayo ekhaya, angiboni ukuthi into lengqondo. Kunawonto ngokuthaba ngabo lokhu betshintshana after three months, baye beyenzeni? Kade anto bevele ngani nguye ozibambileyo, nguye uchabanga, usephumile, senika abanye. Uchabanga usile.
Yes, bingelela enkundleni. Ye, hayi, lokhana kungayithusi abantu, kucacile lokhuyana. Zokachabangu sesebenzile uchabangu, yinto ayevele iqhatshelwe izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli. Yikho umsebenzi kachabangu wayewuqhathiwe, ngoba kulolu khetho njengoba yayingayitholanga i-230 majority, manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemsebenzi kachabangu. Hayi, futhi uchabangu lo angazi ukuthi wasizelela kuphi.
Studio 7, sanibonani. Studio 7, alaleni kunye nabasakazi. Kati Studio 7 njani imbono yokubingelelana ayinani hayi akusena mbono esiyenza lapha sokuyikubingelelana nje kuphela kusitudio sethu hayi ngingadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ngingadli nezano izano sevalile imbono umbono sokuyikubingelelana sokuyiyo kuthiwa yimbono leyo yokubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
studio 7 linjani msakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo Msenyama Ndlovu ngiyayizwa indaba kababa uSkhwica Mfundo Welshman Ncube lobaba utenda ibhidi lami bengingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcole seliyikho khona kodwa kungasenani
isikhathi sesilomona isikhathi sesidliwe ngumangoyo saphela sathi du asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.